Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misore na uzedu zanasi chipiri kurume 17, 2020. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanotara chirwere checoronavirus sedambudziko guru ratarisana nenyika. Ndokubva vakanzura chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair kumisa mitambo yese munyika pamwe nekurambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana. Kusanganisira kuungana pamichato nedzisvondo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa. Panguva iyo vanhu vakawanda vari kurambidzwa kuenda kunyika dziri kunetsana nechirwere checoronavirus. Bazi reZimbabwe Statistical Agency rinoti mari yemunyika iri kuramba ichipera simba zvakanyanya. Sangano reBroad Alliance Against Sanctions rinomira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ichikurudzira kuumbwa kwemutemo inoomesera vanhu vanokurudzira kuti zvirango zvitemerwe nyika uye kuomesera vatori venhau vanoburitsa nhau dzinorerekera kutsigirwa kwezvirango. Muchirongwa cheThe Connection na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko recoronavirus pamwe nekodzero dzevanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.